vamwe vakaita semumwe mugaro kwarusati vafambai vanoti zvinhu zvave nani munguva yavamugabe sezvo vamugabe vaitombomiramira kugadzirisa zvinhu izvo vanoti zviri kutsadza kuitwa navamunangagwa
panguva yamugabe zvinhu zvakazvitombori nani zvinhu zvinhu zvatooma everything is going up tinehurongo kuti tangaitotwawo tidai vamugabe vanguva vatoripo vatombogadzisa zvinhu nokuti vari kuramba vakangonyarara tikuti gadzirisai zvinhu vari kuramba vakangonyarara
vaata tsangara vakapedza zvidzidzo zvavo pamidlands state university vanoti kudzidza kwavo kwakarwadza pasi peutongi hwavamunangagwa vatsangara vanoti munguva yavamugabe vaikwanisa kurarama vachidya pachikoro asi pari zvino vave kupiwa mari shoma nevabereki sezvo vabereki vavo vasawane mari sezvavaimboita nguva yavamugabe
tofunga kuti nguva yamugabe yanga yakanaka nenyaya yekuti taikwanisa kuenda kuti chikoro nematax mani taikwanisakupiwa mapocket mani nemaus tichikwanisa kudya kudh netikafu nemutengo wakadzika uri pasi tereki but nguva yanew dispensation yakatirutotikanganisa mamwe mastudents just because tikafu dh tichitodhura apa chichabikwa zvakanaka
mukuru wesangano revadzidzisi vekumaruwa reamalgamated rural teachers union of zimbabwe vaobed masaraure vanoti kunyange zvinhu zvainge zvakaoma nguva yavamugabe vaipiwa mari yavo nemadhora ekuamerica izvo zviri kutadza kuitwa navamunangagwa vamasaraure vanoti nguva yavamugabe vaipiwa mari yavo yebhonasi yakakwana nemabenefits ose izvo zvashanduka nguva ino yavamunangagwa
kuvarairidzi tinoona hurumende yavamugabe yaitibhadhara mari inokwana united states dollar 540 iyo yanga iri mari yaikwanisa kubhadhara zvikwanisiro zvosanganisira chekudya pekugara zvekupfeka nezvimwe zvakadaro hurumende yavamunangagwa yakaba mari yedu ikatidzikisira mari yedu kusvika paus dollar 45 kachasa masalaries kana 50 zvichienderana nemagrades evanhu tichitarisawo nyaya yebhonasi vamugabe vasati vabhadhatambira bhonasi ranga riri 100% yesalari yese isingata mara yese yese zvese 100% asi pakazoya hurumende yavepo iyi taakunzwa bhonasi raakuitwa zvidomwa-domwa zvokunzi munopiwa nebasic salary nemaalawensi mairi mamwe acho haachatariswe pabhonasi
vamasaraure vanoti chimwe chinoita kuti vadzidzisi vaone kunge nguva yavamugabe zvinhu zvanga zviri nani ndechekuti vamugabe vaive nekakuremekedza vadzidzisi nekuti vaitaurirana navo kwete zvehurumende yavamunangagwa
manegotiations hongu nguva yavamugabe aiitwa paine udzvanyiriri sehuchiriko asi zvaive nani izvezvi nenyaya yekuti taiona hurumende ichianaunza maagreements emanegotiations iyo negotiation yacho isati yaitwa saka vanga vaine respect yenegotiating process sizvo asi kunyange zvazvo mitemo ichingori imwe chete inongodzvanyirira mushandi echichiushanda nayo nanasi
mutevedzeri wemutauriri wemdc alliance vaclifford swatayo vanoti uori nekutyorwa kwekodzero dzevanhu kwanyanya munguva yavamunangagwa
izvi zvavagara vachiita even mugaba aripo ndozvavari kuendera mberi vachiita infact vatozowedzera mastaira kana zvimakambi ekutyora kodzero dzevanhu makambi ekurwadzisa vana vazimbabwe makambi ekuti zvinhu zvisafamba munyika mabasa kusina nzara iyi yakakunga chisero ndo zvavakuita zvekuti vaane makambi epamusoro kupfuura vanga vanawo nguva yamugabe
hachina kukwanisa kunzwa divi rebato rezanupf sezvo mutauriri webato iri vapatrick chinamasa vanga vambovimbisa kutaura nesu vanga vasadavire nharembozha yavo asi mukuru anoona nekufambiswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa mugwadi vanoti zvinhu zvavanani pasi peutongi hwavamunangagwa vaimbove gurukota muhurumende yavamugabe vajonathan moyo vanyora padandemutande ravo retwitter vachitenda mudzimai wavamugabe amai grace mugabe kuti vakavanunura kuti vasaurayiwe nemasoja asi vamoyo havana kutaura kuti vakanunurwa sei vamugabe vakamanikidzwa kusiya basa makore matatu apfuura mwedzi uno izvo zvaita kuti vamunangagwa vapinde panyanga ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini nunurai jena.